This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera, chivabvu 30, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino izviri munhau dzedu dzanhasi.
Nyaya iripo ndeyekungoti basa rakanga rakapiwa mapurisa kuti vashingaire kutsvaga mukomana havasi kuriita.
Gweta ravaita idzamara vachausi kwaramba voshora mapurisa nekusatevedzera mutongo wakatarwa nedare repamusoro.
Vaita sembwende nekuda kubvunza kwese semuri kufamba muchichikidzira vanhu imimi. Muchifosekedzwa nekuita zvasingaiti vatadza kupindura masoja acho. Ndaona vanhu vachiita ushinduka wanya masoja anotinetsa havagoni kupindura muleso. Ndikati ndini bhuri remusha kandasvika nhasi.
Vamuliswa vanoti muhurungwe West maberekera ingwe, izvo zvichapa kuti kuita sarudzo munzvimbo iyi kunge kuchinetsa nenyaya yemhirizhonga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau yedu yanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta remurwiri wekodzero dzevanhu vaitungamira sangano reOccupy Africa Unity Square vaitai dzamara rinoti mapurisa ari kukundikana kutevedzera zvakatarwa nedare repamusoro kuti vasimbise urongwa hwekutsvaga vadzamara. Nekudaro gweta iri vachausi kwaramba vanoti vave kudzokera kumatare. Vadzamara vakapambwa kumba kwavo musi wa9 kurume kuGlenview nanhasi hapana anoziva kwavari. Mukuzeya nyaya iyi tabata vakwaramba.
Nyaya iripo ndeyekungoti basa rakanga rakapiwa mapurisa kuti vashingaire kutsvaga mukomana havasi kuriita. Saka hapana chimwe chatinogona kuita. Hatigone kuvarova, hatigone kurwa navo. Tinogona kungodzokera chete kudare zvakare. Tinoti vanhu venyu vaya vamakati vaite zvakati nezvakati havana kuzviita. Saka dare ndo rinokwanisa chete kutipa imwe nzira yekugadzirisana nenyaya yacho.
Zvii zvisiri kuitwa nemapurisa apa?
Vakanga vanzi vaite zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kutenderera nyika yose vachitarisa papi nepapi nepapi pangangotarisira unzi. Munhu angangova kusanganisira nzvimbo dzinosimbovibva vanhu nemamwe mapoka ehurumende estate security. Saka kwese ikoko kwaifanira kutariswa, vaifanira kuramba vachiadvertisa. Zvinei vari kufunga kuti pavakanga vadvertisa zuva 1 musi wa 13 March zvakatokwana. Izvo hazvina kukwana, zvinofanira kuramba zvichiitwa kakusvika munhu awanikwa.
Saka mapepa aya makatotura here kumatare?
Takaendesa nepekare, takangomirira zuva rekuti tipiwe mazuva atinonomira vamberi veda kakavara nyaya iyoyo.
Gweta ravaitaidza mara vachausi kwaramba vari parunare muHarare. Vari kukwidza musarudzo dzekuhuringwe West vakazvimirira vatemba muliswa vanoti munzvimbo iyi maberekera ingwe. Vamuliswa vanoti nekuda kwemhirizhonga iri kuitika munzvimbo iyi uye kutyisidzirwa kwevanhu kusanganisirawo kubatwa chibharo kwevana, zvinhu zvinonetsa kuti muitwe sarudzo dzakachena. Hatina kukwanisa kubata vaKeith Guza veZANU-PF vari kukwidza navamuliswa kuti tinzwe divi ravo. Hatina kukwanisa kubata vatauriri vemauto kuti tinzwe kuti ichokwadi here kuti mune mauto ari munzvimbo iyi. Tabata vamuliswa kuti tinzwe zvizere zviri kuitika kuhurungwe West.
Vanhu vane ushingwe kuhurungwe West nezvakawanda zviri kuitika kwavari. Ndakatanga kuenda kumuvhuro ndichingoda kuona kuti kwakamira sei kuti maelections aitike. Chokwadi chiriko ndechekuti tikada kuteedzera mutemo wemaelections unopa munhu kodzero yake yekupa munhu chimiro chake nzvimbo yacho neenvironment yacho haikodzere kuti maelections aitike. Asi zvisinei, vanhu vacho vane ushingi vari kuti aiwa tichasangana muballot box. Vashungurudzwa, ndaenda kunyange izvo kundakanzwa kurwadzikana tichitaurwa kuti masoja ariko ikoko ari kuita basa rekubata chibaro vana chikoro vadiki. Mumwe mukomana akatochema chiti tototya zvirwere zviri kusiyiwa kuno. Ndakatiedza kutsvaga masoja acho kuchikoro kwacho kundivabvunze semumiriri wevanhu kuti konai ndo zvamaya kuzoita here izvi, nekuti zveshuwa baba Mugabe havana kukutumai nezanupi kuti muuye kuzobata chibaro vana vadiki, muuye kuzoshungurudza vanhu kuvatyikidzira nekuvarova zvamuipita. Andazosangana navo nesimasoja pamusangano ipapo, vana mavhura vamwe vacho vandaishanda navanogara gati kacho vari pa2-3 vanachitubura, ndikati muripo panapa vaita sembwe ende, nekundavabvunza kuti kosei muri kufamba muchityikidzira vanhu imimi muchifosekedzwa nekuita zvasingaite. Vatadza kupindura masoja acho, ndaona vanhu vachiita ushingi kuti wanyava masoja anoti netsa havagoni kupindura Mulisa. Ndikati ndini bhuri remusha kandasvika nhasi.
Ko kuzek makamboendesa here zvinyunyuto izvi, uye zek iri kuti kudii?
Matamba tinawo kuti uende kumatare unotanga wanyirira kuzeki. Zeki imbwa yayo isina mazino.
Vari kukwidza musarudzo dzekuhurungwe West vakazvimirira vatemba Muliswa vari parunare kuhurungwe West kwakare.
Ndafadza munhu wese masvita. Doro tadira pasi tafadza vari pasi tafadza kana ma-ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada. Makaterera Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti chimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tina muzvare Gladys Senderai Gweta Guru uye vanga vari muno muAmerica, umwe vanga vari kuita zvidzidzo zvepamusoro kuOhio Northern University. Muzvare Senderai vachange vachikurukura nesu pamusoro peurongwa hwavo pavachange vakudzokera kuZimbabwe mushure mekupedza zvidzidzo zvepamusoro. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Senderai.
Maita basa.
Mungatitsananguriro kuti zvii zvamanga muri kudzidza imo muno muAmerica?
Ndaidzidza kuOhio pachikoro chinonzi Ohio Northern University. Ndaita an LLM in Democratic Governance and Rule of Law.
Mungati imi zvii zvamakadzidza kuchikoro chepamusoro ichi zvamuchaendawo muchinopakurira vamwe kuZimbabwe?
Pachikoro apa ndakadzidza zvakawanda Sterek, and ndinovimba kuti zvandakadzidza in one way or another chakwanisa kunozvishandisa pandinodzokera kuZimbabwe. Ndakaita course ye comparative constitutional law, iyo inotarisa maconstitutions enyika dzakasiyana, and ndinenge ndichitarisa zvinenge zvakaitwa kune nyika dzakasiyana kuedza kuona kutizvo pakuimplementa nekuita comply neconstitution yeZimbabwe tingaedze kutarisa malessons api.
Tichitarisa mamiriro akaita nyika pari zvino, munoona zvidzidzo zvamakadzidza kuno zvichizotambirwa here?
Ndinoona zvichikwanisa kutambirwa, and not only kutambirwa but zvinenge zvichiita kuti nyika ive ichienderera mberi. Saka ndiri kuvimba kuti pandinodzokera ndichaive ndine mukana wekuti ndiedze kudzidzisa vamwe nekuedza kuimplementa malessons andinenge ndakadzidza.
Kune vamwewo vakateerera madzimai vari kunzwa zvamuri kutaura vanoti ivo sisi vakazvigona sei, chimbotitsanangurireiwo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Achandingangotaurire vakateerera ndechekuti kana uine shuvo yekuita something usarege kuchiita, ingoramba ukangoshingirira kushika zvaita ini kuti ndiuye kuno ku the United States of America kuti ndiite my masters changa chisiri chinhu chakangoitika zvinyore nyore ndakaramba ndakatongoshinga kuti zviitike saka ndinongoti kuri nemunhu kana pane chinhu chaunonyatso believer kuti this is what I want to do unofanira kungoramba wakashingirira nacho
Tinoona zvekuti muri muno muAmerica panguva apo pakaitwa ipo mutongo wekuti vanenge vachifungidzirwa kuti vari kuita mabasa eupfambi madzimai havachakwanisa ivo kusungwa pasina humbowo nemapurisa. Munotora sei chisungo ichi?
Chisungo ichi ndinochona chakanaka samare nokuti chinodzora masimba emapurisa. Mapurisa haachangokwanisi kungoti chero mukadzi wavaona usiku achifamba ari ega kana kuti anenge akamira pakona vakutomusunga. Saka ndinofunga kuti zvinobatsira vakadzi nekuprotekta marights evakadzi and zvinodzora masimba emapurisa because havakwanisi kusunga pasina humbowo unenge huripo.
Asi munoona mapurisa achizotambira here mutongo uyu?
Ndofunga kuti mapurisa atambire hutongo uyu vanofanira kunge paitwa training vanofanira kutodzidziswa kuti zvondo zvakataurwa nedare and voto trainwa kuti zvopavanoona vakadzi vachifamba husiku kana vasina kuona kuti zvovari kusolicita nemunhu akaita sei kana kuti vavaona vachita mabasa ekusolicita for prostitution havafaniri kuvasunga saka mapurisa anofanira kunyatsotrainwa kuti vanyatsonzwisisa kuti vanofanira kutanga vanyatsoona kunyatsoongorora kuti chichiri kuitika vasati vasunga vakadzi havachangokwanisi ngochero mukadzi wavawana vakutongosunga
mukupeta zvedu nyaya zvii zvamungade kutaurawo vamwe madzimai vakateerera pari zvino zvavangadzidzo kubva kwamuri nezvamadzidza iko kuno kuAmerica
chandingaudze vamwe vakateerera ndechekuti zvo tese tinokwanisa kuita contribute and make a difference and munokwanisa kuchinja the situation that you are in or the situation that is around you saka munofanira kuita take on that opportunity munokwanisa kubatsira vamwe nekuzvibatsirawo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Gladys Senderai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
tatenda
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mutongo wakaturwa nedare repamusoro-soro reConstitutional Court wekuti madzimai anowanikwa achifamba ari oga mumigwagwa zvikuru munguva dzehusiku vasasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva dzekuita chipfambi kana vawanikwa vachifamba vari oga husiku tinonzwawo kuti mutongo uyu wakatambirwa nevanhu vakawanda nemufaro asi nhasi tati timbonzwawo kusangano rinomirira vanhurume Erevarume svinurai vukane madoda kuti vanotambirawo sei mutongo uyu kuti tinzwe nezvenyaya iyi kana tizeye mutongo uyu tine mutungamiri wesangano revanhurume iri vatemba nzounenda tinogamuchira ine mufaro pa studio 7 vanzounenda
mufaro wangu kuve pachirongwa vakandemiri
vanzounenda nhasi tiri kuda kuti mbotarisa mutongo wakaturwa nedare reConstitutional Court pamusoro pekusungwa kwaiitwa madzimai anenge avanikwa achifamba ogaumigwagwa vachipomerwa mhosva dzekuita zvechipfambi asi tinonzwa kuti mutongo wakati aiwa kuti munhu anga achisungwa panofanira kunge paine mumwe anenge amhangara kuti munhukadzi uyu andikwezva kuti ndiite chipfambi naye kana kuzvepabonde naye ndokuti pange pachisungwa munhu imiwo sesangano rinomirira vanhurume makatambirawo sei mutongo uyu
Ndinoda kuti sesangano rakamirira vanhurume kunyanya-nyanya hedu tinomirira vanhurume asi chero vakadziwo vakashungurudzwa tinovamiririra takatambirawo nemufaro danho rakatorwa nedare reConstitutional Court saka zvavakaita izvi zvakaratidza pachena ende zvakanga zvagara zvichionekwa kuti pakanga pane kutyorwa kwekodzero nemaitiro anga akuita mapurisa because kungofamba chero nguva dzipi chironga wehusiku hazvirevi kuti munhu wese anenge achitsvaga kuita chipfambi ende uyezve chipfambi chinoda kunzi chipruviwe wedi rechirungu kuti chipfambi here kana chave chipfambi chinonzi chia commercial sex work inenge yakuda kuproviwa nekuti pane agamuchidza mumwe mari here kana kuti pane ati here ndibhadhare. Asi taiona kuti kazhinji kacho chero murume chai anofamba nemudzimai wake kupinda mutown zvotoita kunge vanhu vatotorana zvekuda kunoita zvechifambi, unotosungirwa mukadzi wake unaye ofuchi nesuo rebato revanhurumeka tanga tichishushikana chaizvo nezvazvo. Saka tinofarawo kuti constitutional court yaona zvakakodzera kuita uphold marights evamwe vanhu kufamba nguva dzavanoda uyezve freedom of association yainotaurwa.
Asika vanzoo nenda kune vamwewo vashoma vari kupikisa danho iri vari kuti rinogona kukurudzira kuti chipfambi chichinge chichiitika.
Aiwa, izvo zvagara zvichiitika vakande miri. Isu sevarume shinurai tinongotiwo zvataurwa nedare ndizvozvo zvekuti panofanira kunga pane mumhanari. Kana vanhu vachinge vaita vari vaviri pakasaita anomhanara kureva kuti vanenge vawirirana, kureva kuti hapana ambunyikidzwa, hapana akanganisirwa kodzero dzake. Saka kana pasina mumhanari kureva kuti vese vari kuwirirana. Saka handioni paine basa nekunge paine kumhangarwa kana kusungwa kwoumwe munhu.
Vanzoo nenda, amuone here danho irori zvakare richiisawo madzimai parumananzombe, mudzimai wotarisira kubhadharwa mari dzake, murume woramba kubhadhara achiziva kuti hauna kwaunoenda komhangara nyaya?
Ah, pana parumananzombe paanopinda because zvagara achitoita kana uchimhangara mutemo unotaura kuti hapana agreement kana kuti hapana contract kana pachinge pachiitwa zvinhu zvakanangana nekupara mhosva kana zvisingabvumirwe pamutemo. Mutemo wedu munyika medu isusu haubvumidze kubhadharana kana kuti kutengesa muviri wako kuti ugobhadharwa. Zvinoitwa neidzo fambi dzatiri kutaura nezvazvo. Asi kana tichinge tawirirana isusu kuti ngatimboite zvatinoita, hapafanirwi kuve nekubhadharana. Kana ndichiwirirana nazvo ndinongokubhadharira chinyarariri, handiendi kunomhanara. Asi kana inini ndichitaura kuti handisi kuda kubhadharaka, handifanirwi kutombotora mudzimai iyeye, ndinofanira kuenda naye chete kana tichinge tawirirana. Ndinoona sekuti nyaya yacho inoisa varume parumananzombe pakuti iwe ukaramba kubhadharaka unogona kutotangirwa imwe nyaya yekuti andibata chibharo. Saka zviri tauri iwewe kutika kana usingadi zvekubhadhara gara warega kuenda ikoko. Ndakambotaura nhau yekutika kana kukashaya munhu anotenga madomasi haasi akarimwa madomasi iwayo. Naizvozvo kana pakashaya murume anobhadhara handitika nechipambi chachinogona kuperawo. Pakashayawo mukadzi anoenda pachipambi nevarume avo vaendi kunotsvagawo vakadzi vekubhadharana navo. Saka hapana rumananzombe runenge ruripo bhozi, zvinenge zvichitongoenderana.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vanzoo nenda nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa vateereri, ndinokutendai. Ndinoda kungoti vanhu neimwe nzira tasunungurwa kufamba nguva dzatinoda because zvazva kukonzerawo uori futi. Ndinotenda vajonga kandemiri, ndinoti vateereri ngavarare zvakanaka.
Manga makateerera kune mukuru wesangano revarume svinurai kana kuti Vhukane Madhodha vaTemba Nzounhenda muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga. Tombotarisa nhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana. Cholocho FC ichatamba neCapes United. Haumain ichatamba neZPC Kariba. Wawa ichitamba neHwange. Koti Flame Lily ichitamba neDongo Somio. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Gweta ravadzamara vaCharles Kwaramba voshora mapurisa nekusatevedzera mutongo wedare repamusoro rekuti mapurisa asimbaradze kuvatsvaga. VaTemba Muliswa vari kukwikwidza vakazvimirira kuHurungwe West vanoti munzvimbo iyi yaberekera ingwe zvichapa kuti sarudzo dzinetse kuti dziitwe murunyararo. VaTemba Muliswa avo vari kukwidza muHurungwe West vakazvimirira vanoti munzvimbo iyi maberekera ingwe zvekuti zvichanetsa kuita sarudzo dzakachena. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Kuna vasina ukwanisa kunzwa nao dzedu dzanasi, terai pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Anokoneka nemfaro, ndini wenyu, Blessing Zulu, ndokusiyai mina, Gibbs Dube.